sede.
Nendikale ndichira peresa zvitu zvote ndozvira pelera we nemushumo ndoura pelera zvitu zvote ndozvira pelera we cherete ndoira pelera mara ichisvika itochika munango mushumo ndoura pelera we mara uchisvika woyachika munango Buhazi ndobura pelera Mara uchisvika woyachika munango Zvote zvote ndozvira pelera we Mara zvatosvika zviyachika munango
Zviyachika Zviyamona Zvichisvika zviyachika
Zviyamona Zvichisvika zvere